Nengo zhinji dzeparamende dzauza Studio 7 kuti dzinofara chose nekusarudzwa kupinda mudare reparamende uye dzavimbisa kuti dzichaita zvese zvadzaivimbisa vanhu. Mumiririri wemazowe South muNational Assembly vaFortune Chasuve ZANU PF vati shuviro yavo ndeyekuti mitemo yese ivandudzwe kuitira kuti ienderane nebumbiro remitemo.
Asi chikurukuru chave papa hatichada kuramba tichitaura politics. Tada kuti tirambe titange kutaura nyaya dzeeconomics. Vanhu vari kuda delivery panyaya dzemari, panyaya dzedevelopment, mishonga mumahospital. Saka iwayo madelivery goals ehurumende ndiwo atinoda kuti isusu patotarisa nyaya dzebudget. Patinoita role yedu yekuongorora mashandiro ari kuita executive, tinenge tichichachamisa executive basa tichibvunza mibvunzo yakasimbarara inoenderana nezvido zvevanhu vari mumaconstituency vakatidzosa tituye muno muparliament.
Mumiriri weMount Pleasant vaSamuel Banda veMDC Alliance vatiwo nyika inofanira kuva nemitemo inobata vanhu vese zvakaenzana zvisinei nekuti munhu ndewebato ripi.
Iko zvino tikutarisira kuti malaws anenge achigadziriswa apo haafaniri kunge akarerekera one side. Malaws ngaange ari fair to anyone and everybody. I think that is the essence of parliament.
Mumiriri weHarare West vari nhengo yeMDC Alliance zvekare Muzvare Johana Mamombe vaudza Studio 7 kuti shuviro yavo ndeyekuti nhengo dzeparamende kubva kumapato ese dzishande pamwe chete mukudzika mitemo nekuita basa rinobatsira mwana wese weZimbabwe.
Ungave uchibva kuMDC Alliance, ungave uchibva kuZANU PF, ungave uri independent, tikuda kuti tiise musoro pamwe chete toona kuti tingashandure sei nyika yedu, tingaonesane sei kuti nyika yedu ienderere mberi. Because kuti nyika iendere mberi zvinotanga imo mudare reparliament. So ndochishuviro changu semumwe weumwe achange ari mumiririri mudare reparliament.
Mumiriri wegokwe nembudzi yaMunational Assembly vaJustice Mayor waHyajena veZANU PF vaudza Studio 7 kuti vanoda kushanda vasingachichidzirwe nemakurukota ehu hurumende sezvaiitika muparamende yapfuura.
Mu8th parliament vakanetsa nyaya yemaminister makurukota ehurumende aiindafia nebasa redu muparliament. Saka mu9th parliament tinoshuvira kuti maminister achaziva basa ravo, maMPs ari kuparliament oziva basa ravo. Hatidi kuti kana pane nyaya dziripo vakuru vatirai kutibatirira.
VaJoseph Chirotimba vekuBeera South vanoti vachashanda zvakasimba mukusimudzira vanhu vemudunhu ravo uye vatiwo vanoda kuti Studio 7 ichitanga kutepfenyura iri muZimbabwe.
Studio 7 kuti vakomana vari kuStudio 7 havachiuya vaite mabroadcast muno kwete kuramba vari kunze kwenyika. Havauye vakumbire mazuva nonyika ya Youth Foundation yako iri open kune everybody. So Studio 7 should leave America and come to Zimbabwe and start the broadcast vari muno kwete kuti varapo vari kuAmerica.
Amai yeukai simba negavi veZANU PF vaudza Studio 7 kuti vachaedzana pese pavanogona napo kuti vanhu vemunzvimbo yavo vawane mabasa.
Adzimai nevechidiki ngavave vanenge vachisanganisirwa mune zvekutongwa kwematunhu, vachisanganisirwa mune zveupfumi hwenyika ino. Ndizvo zvezvimwe zvinhu zvatichange tichitarisira mugutu North Constituency kuti tione kuti madzimai vawana zvakavakwanira panyaya dzekurima.
Munyori weparamende vaKenneth Chokuda vagadza nhengo dzese 221 dzedare reNational Assembly nenhengo 70 dzeSenate. Mutungamiri wenyika vanotarisirwa kudoma nhengo 5 kudare reSenate uye svondo rapfuura vakatodoma vatevedzeri vavaviri zvinoreva kuti vasarirwa kudoma nhengo 3 chete. Matare maviri eparamende aya achagara svondo rinouya kuti asarudze mutauri weNational Assembly pamwe nemutungamiri wedare reSenate. Pane nzvimbo dzinodarika 30 dzeNational Assembly dziri kupikiswa neMDC Alliance mudare reElectoral Court zvekuti vari kupikisa ava vakabudirira. Vamwe vatoreswa miko nhasi vanorasikirwa nezvinzvimbo zvavo mudare iri, vanenge vanzi vakakunda vachitoreswa mhiko yekuti vave nhengo dzedare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.